manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musume mugovera kurume 7 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chitaura kudai baba vake vakashaya saka vaizama kumubata kuti vamupe message yekuti baba vashaya saka mukoma wacho akatouya nokunonzi kugete kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vomba vaenda vete.
Mumwe mushandi weNRZ anourayiwa neshumba kuwange.
Zvakagara chiita semazuva ese hatingotangi kukwidza mutengo nje tosangata taura nehurumende touirirana kuti tokwidza kusvika papi tarisana makosi acho kuti zvakamira sei nokuda kwokuti tibagei chinhu chehurumende ndo vakatipa basa donzo kuti tinge tichidi tichigaya
vanogaya hupfu voita hurukuro nehurumende kuti vawedzere mutengo wehupfu zvakare
Saka chatunza pano mweya waitaidza mara, mweya werudo, mweya wekuda kubatsira. Nekuti zvaaitoita zvezvo, kwangu kutoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika.
Veitaidza mara trust vobatsira madzimai kuHighfield. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Parks kana kuti Zimparks inoti iri kuongorora nyaya yemumwe mushandi wekambani National Railways of Zimbabwe anonzi akaurayiwa neshumba kudete wange nemusi wechipiri mushure mekunge aburuka motokari panzvimbo iri pedyo nemunogara muka. Mukuzeya nyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaStanley Torima tikatanga nekuvabvunza zita remufi.
Mukomana akatisiya anonzi Thomas Mbusa.
Saka mukatudzo kuti chii chaizvo chakaitika vatorima kuna mukoma Thomas?
Thomas akati akudzokera kubasa kwake anosenzera kunonzi kuKenneth. Saka anenge akadzikira panzvimbo isiri iyo paaifanira kunge achidzikira. Saka akazodiscover adzika kuti adzikira pasipo. Saka akutanga kufamba manje kuti ainde kune imba yacho naye anosenzera kwaanosenzera musango imomo kunonzi kuKenneth. Ndo paakaita masanga kuruma kunoita shumba. Inongo juma papadhuze pokuti zvinonetsa kuti unge ungati ungairongera sei saka akaitwa akarwiswa neshumba ari pamufambo wokuinda paanogara.
Shumba idzi dzana dziri ngani?
Pano inotaridza kuti yanga iri 1 vakasvika pano hangu kusvikapo paspot paakaurayirwa asi vakasvikapo vanonge vachitaura kuti inenge yanga iri 1.
Akabva afira panzvimbo here kana kuti chii chakatora nzvimbo?
Akafira panzvimbo but iyo zvayakazoita yakamuzvuzvurudza kubva payakamurayira ndobva yanomuviga payakamuviga. Saka unoziva shiri idzi dzinonzi mavouchers nechirungu idzi dzine very sensitive sense of smell. Saka kana pangoita chiitiko chakaita chaita seichocho dzinobva dzakasika kuidentifya kuti pane zvinenge zviripo zvinenge zviri nani. Saka haina kumudya shumba yachona but chakangoitika ndechokuti yakamuuraya ndokunomusiya paakamusiya. Saka shiri ndodzaadzaa kudya mavouchers iyaya.
Akazokwanisa kuwanikwa mutumbi wake kwapera nguva yakareba sei?
After 48 hours ndozviya tichitaura kudai baba vake vakashaya saka vaizama kumubata kuti vamupe message yekuti baba vashaya saka mukoma wacho akatouya nokunonzi kugete kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vomba vaenda vese saka only to discover kuti munin'ina wake time iyoyo naredio yanga isingakwanisi kupinda yaanosevenzera because hakuna network dzemafoni saka after 48 hours akazowanika saka angowanikwawo zvokuti vanga varipo pachiitiko chachona vari kutaura kuti anga aryiwa namavouchers.
mumwe kanzura wekuwange va Stanley Torima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZimparks va Tinashe Farao avo vati vari kuongorora nyaya iyi.
Tine urombo kuti takarasikirwa neupenyu nemunhu akanga akadyiwa neshumba kuhwanje. Dambudziko redu sekutaura kwatinoita mazuva akawanda nderekuti mhuka dzedu dzawandisa. Saka padzinogara papadiki vanhu vari kuwanda, mhuka dziri kuwanda, saka zvinotipa matambudziko akawanda. Ndosaka tiri kuramba tichisangana nematambudziko akadaro ende tine urombo kuti tarasikirwa neupenyu.
Kana pachinge paitika chiitiko chakadai, veZimparks munoita sei? Munoima kunotsvaga here shumba yacho iyi?
Isusu zvatinoita mutemo wedu tinoita zvinhu zviviri. Tinoongorora kuona kuti dambudziko raitikira papi. Kana raitikira mumusha munogara vanhu, tinotsvaga shumba yacho toibvisa kunogara vanhu toiisa kwatinoti kumaprotected areas, kumanational parks. Kana tatadza kuita izvozvo shumba iyo tinoiuraya. Asi mutsvagurudzo yatiri kuita isusu tiri kuona kuti panga pari pamuganhu sekunogara mhuka nekunogara vanhu, and hatisati takwanisa kuwana shumba iyi yakaita misikanzwa yakadai yatinoti misikanzwa nekuti takaita kurasikirwa neupenyu mukati medambudziko iri.
Ko iyo nyaya yemhuka dziri ku iro dambudziko iri rakakura zvakadii rekuurayiwa kwevanhu nemhuka?
Dambudziko iri rakakura. Dambudziko iri rakakura. Mugore ratapedza ra2019 takarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo makumi mana, toti makumi matatu neseri 38 ndo vakarasikirwa neupenyu mumatambudziko akasiyana siyana. Ende mugore iroro takanga takwanisa kuwana zvichemo kana kuti zvinyunyuto zvevanhu vangasvika iwo echuru 1000 vaitifonera vachitaura nesu vachiti tine dambudziko rekuti mhuka yauya, mhuka yazodai. Ende muvanhu vakarasikirwa neupenyu vangangosvika iwo makumi mana, vazhinji vacho vanga vachiurayiwa nenzou. Ndo iri kunyanya kutipa matambudziko akadai. Nedzimwewo mhuka dzakawanda wanda, nyati, makarwe nezvimwe zvakawanda.
VaTinashe Farao ndiwo mutauriri weZimparks vanga vari parunare muHarare. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti richiri rakangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti mutengo wehupfu wowedzerwa kusvika papi. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemutengo wetande rechibage kubva pazviuru zvina zvemadhora kusvika pazviuru makumi matanhatu nemazana makumi mapfumbamwe nemakumi mashanu nemasere. Mwedzi wapera hupfu hwakambowedzerwa zvakare kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati mutengo wechibage wainge wawedzerwa kuti zvigobatsira varimi, uye izvi ndozvainge zvatambirwa nedare remakurukota. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe nezvemutengo wehupfu uhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza.
Kwete pari zvinhu hasati tawedzera mutengo wehupfu hwatinogaya kubva kuchibage chatinopuwa nehurumende kubva kuGMB. Ndipokano kutaura nyaya yerolami yesubsidi yaya tichingotengesa nemutengo watatichitengesa nawo kuti titumire nyaya iyoyo nhasi yaiuno ize kutaurwa mukuita neni ndichitobva mune chimwe chitoro ndawana imwe product yemumwe mila wedu nemwedu vakaitengesa ma20 kg ne$140 meaning kuti kana 10 kg i$70 ndo mari yacho iri kutengeswa subsidi rolami. Saka hatisati tawedzera mutengo. Asi kukwira kwechibage sekutaura kwamakaita zvinozikamwa nyika yese dzipengere zvatichaita zvatagara tichiita semazuva ese. Hatingotangi kukwidza mutengo nje, tinotanga tataura nehurumende towirirana kuti tokwidza kusvika papi, tatitana makosi acho kuti zvakamira sei. Nekuda kwokuti chibage ichi ndechehurumende, ndo vakati pabasa donzere kuti tinge tichidi chigaya. Saka hatikwanisi kutanga tangokwidza tisati tagara pasi nehurumende kuchiwirira kuti mutengo uchange uripo ndoupi. Asi kupindura mubvunzo wenyu, hatisati takwidza mutengo wehupfu.
Muri kutarisira kuti mungagare pasi rini kuti mutaurirane?
Takaita musangano kundirapera tikawirana kuti edozveri tori pa kuna sachigaro wedu yevatapaudza musarara kuti vange vachienda kuhurumende pamwe chete nevatevedzeri vavo neexecutive yejimasi kuti vanotaura nehurumende. Hatisati ane zuva kuti tichaenda kusangana nehurumende asi mamira zvakaparipo mendenyaya yekuti vamusarara vaende kunotaura nehurumende. Vamusarara punishment vari kunze kwenyika kaenda UK vakafambawo zvekare imomo nomunhu weAfrica vachinotsvaga chibage kuitira kuti tinge tichiwedzera chibage kuitira tiwedzere upfu uwanike munyika musawanike nenzara. Saka chakubvisai kuti tichasangana nehurumende zvarini asi tandoda kukuudzai pazvino chekuti takatopanonzvere kuna chairman kuti vasangane nehurumende ivo vachazotipa dheti kuti vawirirana kuti vasangane riini vaiti maengagement atagara chiita semazuva ese.
Avo vanga vari mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarika ichaunza vari parunare muHarare. Sangano rakaumbwa kurangarira vairwira kodzero dzevanhu zvakare vari vaive mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square vaitaidzamara veitaidzamara Trust avo vakatsakatika nhasi raita mhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day iro riri kupembererwa mangwana apo madzimai nevanasikana vachange vachipemberera zuva iri. Asi zuva ranhasi muchiitiko chapindwa nemadzimai nevanasikana vakawanda vapinda muchirongwa cheItaidzamara Trust vapiwa zvekushandisa pavanenge vachiteera kana kuti masanitary pads nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri yekwadzamara zvakare vari nhengo yebhodhi reItaidzamara Trust vaPatsonzamara vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuratidza rudo kuvanhukadzi mumwedzi uno unova iwo mwedzi wakatsakatika mukoma wavo Itai makore mashanu apfuura. Vati kunyange hazvo mukoma wavo aiita zvematongerwo enyika kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekutapa nhau vaiita zvese izvi nekuti vaive nerudo uye Itaidzamara Trust ichaenderera mberi nemwoyo munyoro wavo.
Saka satunza pano mweya waItaidzamara, mweya werudo, mweya wekuda kubatsira nekuti zvaaitoita zvezvo kwangu kutoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika kuti vabengenuke kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika yedu. Saka ni tauya tiri mumweya iyowo wekuti tinge tichibatsira vamwe mumweya werudo ndozvatinza.
Vati sangano ravo raparura basa raro mumusha weHighfields nekuti ndimo makazvarirwa Itai asi vati vachaenda kune dzimwe nzvimbo vachibatsira madzimai nevasikana zvekutevera pamwe neruzivo munyaya dzakawanda dzinosanganisira mutemo dzidzo pamwe neutano.
Saka tiri kuvaka yatinoti Pace Bank nekuti tichange tichipinda maboka akasiyana siyana mumachechi muzvikoro nemakadaro daro tichitaura nemadzimai uyezve tichivapawo mapasto even kunana baba kumaburial society tichasvika nekuti vanogara nanamai izvi. Saka vanenge vachinopawo anamai mapasuru atinenge tavapa isusu weItaidzamara Trust.
Vamwe vapinda muchiitiko chanhasi ndiamai Remembrance Zuze avo vati kunyange hazvo vadzamara vasati vawanikwa vanofara nezvaitwa nesangano iri kucherechedza upenyu hwavo pazuva iri.
Tawana madrinks tanwa nemapedzi aiwa vadzamara vaita basa.
Mumwe musikana asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti abatsirikana chose nhasi.
Hatitira nemapedzi avatipa tine chikamu chavatihafurira.
Zvichakadai vaPatsonzamara vazivisa kuti gungano rokucherechedza makore mashanu mukoma wavo apambwa nevanhu vasingazikanwe mumusha weGlenview richaitwa nemusi wechipiri muHarare. Vati kusvika pari zvino havana ruzivo kuti mukoma wavo ari kupi kana kuti mupenyu here.
Tikubatwa kunge tisiri vanhu munyika nekuti even vatungamiri venyika takavanyore kuti nyaya iyi ngaichipedzwa nekuti panodiwa kuitwawo closure handidzi vanhu vofambira mberi neupenyu hwavo. Zvinhu zviri kutikatyamadza izvozvo.
Vadzamara vakapambwa masikati machena musi wa9 kurume kuGlenview nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori sezvo vainge vamboshunguruzwa zvakanyanya nemapurisa apo vairatidzira vachikurudzira vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa. Vanorwira kodzero dzevanhu, Zimbabwe Human Rights Commission nevamwe vaishanda navaitaidzamara ndevamwe vakakokwa kugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai mumupenyu wavo kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mumupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Beauty Rita Nyampinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust avo vakawanikwa vachiwana ruremekedzo rwemubayiro we 2020 International Women of Courage Award unocherechedza mabasa ehushingi anoitwa nemadzimai pasi rose. Rurenekezwo uru vakaripiwa nebazi reUnited States State Department muWashington DC. Vakawana zvakare rurenekezwo iri apo pasi rose richange riri kucherechedza zuva reInternational Women's Day mangwana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Nyampinga. Mungatitsananguriro kuti muri kunzwa sei mushure mekunge mawana rurenekezwo rwamakawana urwu imi nemamwe madzimai gumi nemumwe chete.
Ini ndiri kufara zvikuru. Ruremekedzo rwauya ndisingatombofungire. Ruremekedzo rwebasa randagara ndichingoita mazuva ese wokubatsira vanhu, rwokubatsira madzimai ari panguva yekumanikidzwa vari mumajeri nekungoitawo mabasa akasiyana siyana ekubatsira nekumirira kodzero dzevanhu dzizvikuru dzevanhukadzi.
Pane zvakataurwa naamai Melania Trump, mudzimai wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, navaMike Pompeo zvakakubata here apo maipiwa mubayiro wenyu?
Zvavataura varatidzawo kugutsikana nebasa rinoitwa nemadzimai, nekuti mabasa aitwa nemadzimai aya apiwa ruremekedzo mabasa atingatiwo pachirungu risky, nekuti hazvizi nyore kupinda mujeri uchitaura nevanhukadzi, nekuti vanhukadzi havaonekwe sechinhu kana vari mumajeri. Zvinotoda kutozvipira chaizvo kutaura nemunhu anenge ari mujeri. Kana usina mwoyo wacho, usina chido chacho, haukwanisi kutaura naye, nekuti munhu anotarisirwa pasi. Hakuna anoda kutaura nemhondi, hakuna anoda kutaura nembavha.
Pane zvidzidzo zvamuchange muri kuita imo muno muAmerica here musati madzokera kumusha, uyezve zvii zvamuri kufungidzira imi kuti muchanopakurirawo vamwe pamunodzokera kumusha?
Tiri kuenda kuTulsa. Tulsa iri muOklahoma, state yeOklahoma, uko kune vane vakadzi vakawanda vari mumatirongo kana kuti vakapfuura nemumatirongo. Tichanoshanda nemamwe mapato anoseenza nevakadzi tichionawo kuti vari kuita zvirongwa zvipi zvebudiriro dzevakadzi vanenge vambopinda mumajeri. Tikabvako toenda kuLos Angeles kwatichanosanganawo nemamwe madzimai anoshanda mumabasa ekuridziro yemadzimai. Izvo ndo zvachatora kuenda nazvo kuZimbabwe. Tinoratidza mamwe madzimai edu kuti madzimai munyika dzakasiyana siyana vari kubatsirana mune zvakawanda.
Kunyange henyu muchishanda nemadzimai ari muchitorongo, tinoona kuti imi makambopinda mutsekwende. Pane zvamakadzidza here pachiitiko ichi?
Zvakandibatsira zvikuru. Inyaya yagara ichitaurwa nemadzimai akawanda tinosangana nawo kuti patinosungwa vanhu vanobva vatya kuuya kuzotiona. Hakuna anoda kuuya kuzotaura nesu. Inini chaiendimire pano nhasi ndakatozvionawo kuti vanhu vazhinji vakatya, vakati munhu uyu akaita mhosva, akapara mhosva hatigone kuenda kunomuona kusvika nanhasi vamwe vacho hanisani ndavaona nenyaya yekutya kupara mhosva chinhu chakaipa vanhu havambokunzwisisa ende vanhu vanototya kuti vakubvunza kuti mhosva yavo kapara ndeyei nekuti vanenge vakungokuisa musaga imomo kuti vanongofunga kuti kupara mhosva inyaya yekuba havambofunga kuti dzimwe mhosva dzinoparwa nevanhu dzakasiyana nekuba
manga muri kupomerwa mhosva yei
mhosva taipomerwa ndeyekuenda kumaldives takaenda takati wandei tiri vanomwe kutraining yecapacity building yekusimbisa basa redu ratinoita mazuva ese asi munongozivawo kuti kana wafamba anonzi afamba apota kana wodzoka vamwe havanzwisise kuti wanga wafambirei saka inyaya ichiri mumatare hativarambidze kuti tonga tinoda kuti vatitonge pave neumbowo hwakakwana hatirambe kutongwa tinoda kupa vechidiki kuti musanete kuita zvinhu zvakanaka pangave paruwa pamugere itai zvidiki izvozvo zvinoita kuti upenyu hweumwe munhu huve nebudiriro kana kuti neshanduko kubva kana achiita zvakaipa mutorei mumise pedyo mumudewo rudo ndochinhu chikuru ndochinoita kuti tiite mabasa atinoitaya madzimai ese anga ari panapa vanosundwa nerudo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Dr. Rita Nyampinga vesangano refemale prisoner support trust kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye
iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashort wave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashort wave
nyaya dzaitika kune dzimwe nyika China inoti yave nevamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vatapurirwa chirwere checoronavirus uye vamwe vanhu makumi maviri nevashanu vakafa kubva nezuro asi uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi huri kudzikira munyika iyi kunyange hazvo zvakadaro chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nezuro vakaisa runyoro rwavo pamutemo wekuti vari kurwisa chirwere ichi vapiwe mari inosvika mabhiriyoni masere nematatu iko zvino tochienda kuna jonga kandemiri achitipa chirongwa our lives chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa vaedison chihota pamusoro pedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekuburitsa mumajeri vasungwa vangangosvika zviuru zvitanhatu senzira yekurerutsa uwandu kana kuderedza uwandu hwevasungwa mumajeri ayo anonzi anofanira kunge achitakura vanhu vanoita zviuru gumi nezvinomwe vachihota tiri kuona dare remakurukota rekabhineti rakazivisa nemusi wechipiri kuti rabvumidza kuti Zimbabwe Prison Services dzinge dzichiburitsa vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu 6000 kubva mujeri senzira yekurerutsa uwandu huri mumajeri. Munotambira sei danho iri?
Ndicho sangano tinoritambira kanhi nemaoko mairi nekuda kwekuti zvichenge chatononoka. Zvinhu zvinoita neprocess zvinenguva zvinokurwadzai nekuda kwekuti takanga tichifungira kuti zvingadai zvakatoitwa kuda kupera kwadhisemba kana kutanga kwajanuari. Kore chii chekuti majeri akazara.
Asi munoona zvichirerutsa zvakadiwo kune vanenge vabudiswa mumajeri?
Dambudziko rinoitika nderekuti isusu kana tichitarisa kuburiswa kwemunhu mujeri, tinotarisa kuzvitambira kwake kuti munhu anga apara mhaka asi aguma kuregererwa nekomunity, achiguma zvakare kuregerera avo vaakanga atadzira kuti vamuregerere. Sakana tinozvitora kuti munhu iyeye munhu akupuhwa mukana wekuti aende anosangana nevamwe achigara nevamwe murudo nekubatirana mune zvakanaka muri muriyararo.
Tinoona kuti paakambobudiswa vasungwa muna 2018 kwaakabudiswa vasungwa vemapoka akasiyana siyana kumadzimai, kuti kaona madzimai ose anga ari mujeri achiburiswa. Ndeapi mapoka amungatarisirawo zvakare kuti vangabatsirwa nechirongwa ichochi?
Ndikutarisira kuti vakwegura nemadzimai avo vane mhosva dzavo dziri dzareme mukati mevemenekugara kwevari vangu vangonziwo vakatotorawo vakosachiriakotiosaya nekudii vachionekwa kune zine jeri kuti munhu uyo uchokwadi abvuka kuregerera kuti haachafanirwa kunge achitarisa zvakafanana naizvozvo. Uye mapoka atiri kutarisira kuti arinei anowana mutarino wekuregerera.
Tichiona mazariro ari kuita kumajeri vachihota, zvii zvazvinotaura nekuona kuti kana dai vasungwa vakaburiswa vachiregererwa saizvozvo nguva diki diki majeri anenge azara zvakare? Tichiona kuti ane huwandu hunofanira kungozvitakura 17,000 asi pari nhasi ari kuti ane huwandu hwevanhu 22,000.
Gare hwemunyika totarisira kubata kwemaoko noraramisa hazvina kumira zvakanaka. Hazvina munhu ari kunyatsozvitarisa kuti zvinoda kuti ndii kuti zvibatsire vanhu. Totina ndo pane dambudziko redu guru. Saka naitinini kana ndabva mukujeri nekuda kwokuti handinenge ndisina chekuita, ndinenge ndisina chandinacho, ndotofunga zvakare kuti kupara munhu mhaka ndikaenda zvangu kujeri nekuti handitenge sipo, handitenge hembe, handingachimotiita ndoita kuti kanogara ikoko zvinotibatsira. Saka ndozvaakutongoita vanhu nekuda kwokuti anengetenge achitongoita kuti aane mukana wekuti asazvinese nekuzvirisisa.
Mune tarisiro here yekushandawo nevachaburiswa nechirongwa ichi kuti munge muchivabatsirawo kupinda musociety?
Urongwa uhwu ndozvere sangano redu hukuru hwekuti tinoda kuti tione kuti agara sei, anenge achigara sei mukati mekugara kwake aine vamwe vanokwanisika kubatsirika mazano nezvimwe zvakadaro tichibatsirana.
Vazhinji vangada kuzwa kuti zvirongwa zvipi zvamunobatsira nazvo vanenge vabva kumajeri?
Vanenge vabva kumajeri tinobatsira neprocesi yeintegreshoni kuti vanenge vakapara zvimhosva mumuhuri nedzimhuri tione kuti vayanana nemhuri dzavo vagarisana zvakanaka. Vanenge vachida kutsvagirwawo zvekuita zvemaoko zvinokwanisika vatinokwanisa nevandiekudaro chainokwanisa vatinokwanisa kubatsira tovabatsira. Avo vanenge vaine mukana wekuti vari kudhiwetera kana kuzvikoro kana kuti kana pachine mukana wekuti vavanoita toona kuti tavatsvagirawo rubatsiro rwevo vaita. Saka tinobatsirana muzvikamu zvakasiyana kuti maringe nepfungwa dzemunhu hatiti munhu ichaita asi kuti iye pachezo ake ndianoti ndo chandinokwanisa, ndo chandingaoni chandingakwanisa kuita, tione ndobatsirika sei tokwanisa tichikwanisa kubatsira tobatsira ichocho.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe mushandi weNRZ anourayiwa neshumba kuhange. Vanogaya upfu voita hurukuro nehurumende kuti vawedzere mutengo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeisindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhlaka 7 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lilandula imbiko ethi umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili i-$2.4 million.
Amarimenja ake kunyaradzi vakuzvanhu kufanira kuti tenda kale ipotifini ndiyozi akusera lutoloku lokukangira kona pasi.
Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa edete.
Basethukile nakho kadele kube kubonela kwenta kude, so ngokunjalo sibona nje abantu besebemazwe zongwane befuna ukuzwisisa ukuthi kahleshe kusukuthini lokho.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Namhlanje bekulemicimbi yokunanza ilanga labesifazane endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDC lithi kungamanga ukuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa lonobhala jikelele umnumzana Charlton Wende bantshontsha imali edlula izigidi ezimbili i-$2.4 million. Umgcini ngcebo webandla umnumzana David Coulthard wethule umbiko othi iphephandaba leThe Independent lethula udaba olungasoqiniso lisithi kulenye inkokheli yebandla efuna ukubophisa uChamisa loWende. UCoulthard uthi usebenzisa indlela ezibalulekileyo ezokuthi kukhanye imininingwane yendleko okwenza kube nzima ukuphambula loba indibilichi eyodwa esikhwameni sebandla. Kaloliwe umnumzana Thomas Muputsa obulewe isilwane ebusuku ngolwesibili isidumbu saze satholakala izolo. Okudanisa kakhulu ukuthi ngesikhathi ehlaselwa isilwane ubedingwa izihlobo ukuze zimazise ukuthi uyise obegula ubesebhubhile. Umputsa ubulewe ngemva kokwehla isitimela esilindweni esingayisiso. Sixoxele ukansila wedede umnumzana Stanley Torima obesendleleni labanye belubhekuse ekhaya likamuyi eChinoyi ukuyambeka.
La abaqala ukumbona baboniswa lezinyoni lezi ezithiwa ngama-vouchers. So bathi befika laphana badiscover ukuthi ama-vouchers kade kusemudla or ukuthi even start ama-remainder akhe kunyaradzi akuzange kukwanise ukuthi kuyenza kale i-body fiend because akusera lutho lokukhangela khona pha. So hhayi ubuhlungu emulini yangikhona ukuthi bathalike umubiko kababa then umntwana wangikhona la esesisa.
Ube le minyaka emingaki?
Kuyakwanisa ukuthi ebekade kuma early 30s to mid 30s.
Ube lo mfazi yini labantwana?
Ya, umfazi kade elaye ngiyakwazi lo mntwana wakhe one wethu angu-Jesmond.
Ya, manje ungasitshela ukuthi udubo lolu lwezilwane esesiluzwe selufike kusibanga esiphezulu yini kumbe lokhu kube yikuswelakala kwenhlanhla?
Hayi, ngathi lapha because kusegangeni yikho lapho okuhlala khona izilwane. Kade kulilanga lapho ngikuba ilanga ringaitanga HIV yake umoyi kuthe gangeni vele singaziswele izilo ane gangeni sizazifuna ukuthi sizithele lapho kuhlala kona abantu so it was just a bad day on his side
sikhuluma kanje lisendleleni uyokuyambeka umoyi uzancwetshwa ngathi
which you know iko lapha esikonde kona.
Hello, ke ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedete ekubandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 esegweru.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Namhlanje ubulawayo ubethe gwaqa ebulawayo at gallery emhlanganweni wokunanza ilanga labesifazana lapho abavumelane ukulwisa ngamandla imigoqo ebhekane labesifazana ekuphileni kwabo. Ilunga ledale lephalamende eluveve elivulela umhlangano unkosikazi Stella Ndlovu uchaze ukuba abesifazana lokhe bebhekane lokutholiswa amathuba ngokuya emacansini ethi kumele kuphele.
Iproblem ukuthi kungavuma 1 kuvume 2 kuvume 3 sokusiba nzima thabanye bayali futhi nxa sonke singomama singabophi into yethu sizitshele ukuthi enough is enough asifuni ukuba sisetshenziswa ngobaba sifuna ukuthi sizimele sodwa njalo nxa kuvuma ukuthi ke sitshone sigcwele lapha etown lapha sithola ama placards sithi no enough enough asifuni ukuthi sisetshenziswa ngobaba.
Unkosikazi Ndlovu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba akhulise abantwana ngokufanayo kungakhathalekile ngobulili babo kumisebenzi abathi beyenze.
Iproblem yakhona ikuthi sukela emuva ekukhulisweni kwethu njengomntwana oyinkazana sitshelwa ukuthi umntwana ongumfana ungcono kulaba umntwana oyinkazana. Abantu abakhule emuva babengcindezelwa ngaleyo ndlela.
Ukhansela kaward 17 edolobheni lakobulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uvumelane loNdlovu ethi ilanga labesifazana liqakathekile ekuthuthukiseni impilo zabesifazana.
Ilanga lalamhlanje lilanga eliqakathekileyo emhlabeni wonke ngoba lilanga lapho omama esiqakathekisa khona ukuthi ukuthuthuka kwethu lokuthi sibe khona ezikhundleni lokuthi sithole imisebenzi epha ephezulu njalo sikhangelele ukuthi khona kube lamalungelo ukuthi silingane obaba labomama. Kumele kusukisele umntwana ezalwa abe kwazi ukuthi uyanelisa ukuthi adrive imota inkazana ithengelwe ithoyi yemota.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siduduzile Dube uthi kulilanga eliqakathekileyo kodwa umuntu wesifazana kumele aqale azazi empilweni njalo isikhathi esinenyi omama abaphakamisani.
Hayina lalamhlanje li basincedile ngoba thina omama usiyadinga ama-platforms okuthi yena sizozi-expressa sikhulume okungaphakathi kwethu. For example, umama nxa ehlukumezwe ngubaba thina ukuthi sikhangele ukuthi kwenzakaleni sihle sichothoze ukuthi ubevele edingani phakathi kwabobaba ezehlelwe sike sinjalo. Omama asiphakamisani yithi esidonselana phansi kulokuthi sichasane.
Obona ngenhlelo zemithetho e-Transparency International Zimbabwe unkosazana Marilyn Sibanda uthi sekuleminyaka engamachumi amabili lanhlanu omama belokhe bengatholiswa amathuba alinganayo njalo bavame ukutholisa amathuba amahle ngokuya emacansini.
Alright, lokhe kwaba lesivumelwano lesi eseBeijing ngo-1995 akulanto eseke yaphuma kuba omama lokhe bengalinganiswa labobaba. Isithina njengenhlanganiso sishare sitshengisa abantu esakutholayo sizesenze i-research ukuthi kule form of corruption okuthiwa yi-sextortion and emthethweni wethu isekutoshini asicala endo mama yubo abangani bahlukunyezwa kakhulu ngendaba leye corruption.
Unkosikazi Dominica Muringi okugatsha lwabesifazana kuhulumende kobulawayo uchaza ilanga elikhulu eliza kuba khona eMcDonald Hall eMakhokhoba mhla zingamachumi amabili kuyona le inyanga.
Mhla ka 20 March eZibulawayo province siyabe si celebrate sise McDonald Hall eMzikazi Makhokho. Ngizakhuluma ngesilungu. Ithe Beijing plus 25, the journey towards women empowerment in Zimbabwe, successes and challenges.
Umhlangano walamhlanje uhlafune inhlupho ezimbalwa ezibhekane labesifazana ezibangela ukuba bengafinyeleli ekutholisweni amathuba alinganayo kungaqakathekiswa ubulili. NgikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo abesifazana bemaphandleni bathi sebemelele ukuthakazelela ilanga labo kusasa ele International Women's Day lapho abazahlolisisa isibanga asebesihambile kunhlelo zokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labo mama lithi leli langa libapha amadlabuzane lethuba lokuthi bahlangane bahlolisise ngenduba ababhekane lazo njengabesifazane baphume lamaqhinga oqeda lezindubo. Umhlaba wonke jikelele uzamana nakusasa lapho kunanzwa ilanga labo mama ele International Women's Day. Unkosikazi Santa Mabuyo isakhamuzi esitezi uthi leli langa libalulekile kakhulu kibo njengabo mama.
Ilanga labo mama lilanga elisibusisayo thina omama ukuthi singazikhangeleli phansi, singaziyeyisi ezintweni zonke ezenziwayo. Ufanele ukuthi ubonakale ukuthi umama uyaphatheka kikho.
Unkosikazi Sikhangezile Ncube wayisakhamuzi semasholomuhle uthi njengabo mama abendileyo besemaphandleni kabathola amathuba alingana labesilisa.
Amathuba ethu aya phansi kakhulu ngoba singaqalisa kwesinye isikhathi ukuthi licabane lo baba ngkhaya alisakhulumisani kuhle. Sibe sicela ukuthi obaba labo basihloniphe njengamakhosikazi abo, lathi obaba sibahloniphe sikwazi ukuthi zinhloko zomuzi. So amathuba ethu hayi lokhu esalele.
Uthi njengabomama bemaphandleni sebathola amathuba abethola ngobaba phambilini ngemva kokulwela amalungelo abo.
Thina njengabomama bemaphandleni ngibona amathuba sesiwathola ngoba esigabeni sakithi silayo sobhuko umama lama-councillors, kukanti kudala kwakusazakala kungokwabobaba. And le misebenzini kubonakala amantombazana esesenza amakhosi okwakuthiwa ngabafana abalisa o-engineering, i-building, le-mechanics. Ngithi kubo mama asiphakameni sisekelane.
Unkosikazi Juliet Nhliwane umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Daughters uthi bazahlangana kusasa komzimuni labanye omama bethakazelela ilanga labo.
Omama sebesenza imidlalo, ngikhuluma nje baphathekile ama-group amaningi aphathekile balungisa imidlalo. Lonyaka sizayiselebrate sikomzimuni. Lonyaka ngiyabona nxa ngikhangela ngo-2023 indawo eziningi kuma-primaries emaphathini amaningi omama babechallengana labo baba befuna labo ukustenda ukuba ngo-councillor, ukuba ngo-MP ngoba bayathiseka omama abaningi ukuthi bayafisa ukuthi labo baphatheke.
Uphinde wathi omama bemaphandleni lokhu belisa ukufinyelela amathuba atholwa ngabesilisa.
Nxa kumbe kulamathuba it's rare ukuthi uzwe kuthiwa umama osemakhaya udojiwe ukuthi abe ngu-MP. Even abanye omama nxa sifika emadorobheni ungathi ngumama wekhaya vele bahle bakubone njengomuntu ongazi lutho, umuntu ongelalutho angalutho ngoba angalucabanga. Izinto kake ziqalele emakhaya zisemadorobheni ngoba into yonke iqalele emadorobheni isizwe emakhaya kuthi sekucatshangwa umama wemakhaya.
Inhlanganiso ezijeneyo sezigoqa imbuthano yokuthakazelela leli langa le-International Women's Day elizweni lonke jikelele kule nkuthazo kubo babo ukuthi labo baphatheke ekuthuthukisweni kwabomama. Ngimele umsakazi we-Studio 7 Nisema chaunde ene kwanda ni Albert Mube.
Siya la mwge la wekikate la nila wispaza na vila miyo sitande ile mshana. La mshasi kubungula ila nga lugu nanza ama lungi lwa wispaza na. Ele International Women's Day ili nanzwa kusasa. Sikoka lumeli uwe kwanza central etalile parlamente unkosikazi Noma Themba Dlovu. Yena umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC ePhalamende uDeputy Chief Wivu.
Omama ngapho sengithi 3/4 yepopulation yabomama eZimbabwe ilanga leli bayalazi ngoba singama-parties abanye labanye ngephathi yabo bayakhankasa ebandleni lakibo ezigabeni lapha bakhona ama-NGOs esincedisa ukuthi omama babelazi ilanga leli ukuthi liqakathekile.
Lemaphandleni
bayalazi ngoba siyake siyenze imikhankaso yonale. Ngikhuluma ngisenze nje njenge-MDC Alliance ibhizi sebefakile lama-date endaweni eziningi kakhulu emaphandleni ukuthi abantu bezokhomemoreta ilanga lona leli.
Uyabungaphi lowo mkhosi?
Uzokuba use-Bate Bridge East. Ilapha ngikhuluma okweprovinsi yakithi lamanye ama-provinces amaningi afakile ezindaweni zabo. Saka-2087 se-Bate Bridge East. Thina lathi njenge-MDC sibona ukuthi silomlando wokuthi siyazise omama ngamalungelo abo lolu luhlelo lwephathi. Ukodwa vele khona kuzayenziwa ama-parties wonke ehlangene. Sizatshelwa ivenue yokuthi mhlaka-8 sizokube singathi. Lapha bengikhuluma on behalf of my party.
Kodwa ingqenguphi wesifazane uyabevunyelwe?
Ingqenguphi akukhethwa muntu. Umuntu wonke okuthiwa ngumama uyanqiswa ukuthi azokuzwa ukuthi njengomama kumele azazi ngoba abanye omama abagcilazisiwe kabasaboni lokuthi ngathi kuyini abuse. Umuntu uhlezi phakathi kobugcili wakhawula ngentamo ngenxa yokuthi akala muntu ombonisayo. So thina silomlando wokubonisa omama izinto ezinjalo ukuthi beyenelise ukuzimela, beyenelise ukuphuma kuko.
Ungathinika izibonelo kuyini eliyalikuzwe kumbe likucubungule abesifazane abangananzeleli ukuthi kuhlukuluza?
Ye, ngingakhuluma ngezinto ezinjengezokuthi umuntu wesifazana unabantwana abangamankazana. Kwesinye isikhathi umntwana lo uyamithiswa yisihlobo sakhe kumbe ngithi umfo wabo ahlala laye. Umntwana lowu angathiwa kukhuluma yena umzali kumbe ngithi nina uyamvala ukuthi bakithi uzasixabanisa lezi hlobo kumbe amithiswe indoda yakhe uyise yomntwana uzethi manje sengayamangalela uzakudlani sizakudlani thina lawo nje uzakudlani nono sithule kuphela abantu asozibele kwazi. Umama lwana akakwazi ukuthi uphila phakathi kokugqini lilungelo lakhe lokuthi abophise umuntu oyenze khonoku emntwaneni wakho under-18.
Kodwa liyakholwa ukuthi inhlelo ziningi elizweni ezikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezokuthi zifundise abesifazane amalungelo a?
Ya, inhlelo zikhona sihlangana lazo sibili endaweni eziningi. Omama bayafundiswa lapha nalaphayana, hayi inhlelo zikhona. Nje ngayibize li-right sivile ngibona ngani omama bebezafunda ngenxa yokuthi vele izinto kwesinye isikhathi azimanga kahle elizweni. Omama lapha ababebizwa khona kwesinye isikhathi emkhosini uyabona ukuthi kungcono ngithona niselayinini yempuphu kwenzela ukuthi ndinge labantu abami ukudla. Ngezinye izinto ezizidisturbayo zona ziyana but zona inhlelo zikhona.
Ukuwa komnotho welizwe kungabe kubangela ukuthi abesifazane bahlukuluzeke ngamandla yini?
Ngapho sengithi kubangela 100% ukuthi wesifazana ahlukuluzeke ngamandla. Emakhaya lapha sokunzima sisi, imbiza kayisake kweziko. Uyakwazi ukuthi obaba ngabantu abanjani nxa sokunzima kanganixolile. Ubaba ungabanzima kakhulu, engathola omunye umama nje ozihlalele yedwa lapha ongani usayibeka imbiza eziko. Uyadela abantwana bonke ayizihlalela khona ngale yenandle. Umama esale sidlimbuya ngoluthi ehlezi labantwana engelaplani. Imsindo ayiphele ezindlini aselakuthula ngenxa yomnotho owileyo elizweni.
Lokomnotho lokho ubona ingani kuzaphetha ngani?
Yikuthi kutshintshe i-system, indlela okubuswa ngayo kumbe ngithi kuke kutshintshe abantu ababusayo. Kungena abanye abale mbono emitsha ngoba mbona ngani sebephelele laba bantu ababusayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central edale lePhalamende njalo engumsekeli kamkhokheli waleli bandla edale lePhalamende uDeputy Chief Gwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Ababili laba babikwa bethole leligcikwane ngemva kwekwethekelela ele-Italy. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Vusumuzi Simanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, simbuza ukuthi umumo unjani khona ngapho ngale kwele South Africa.
Ake ngithi abantu bona njengamanje basethukile nakho kade lokhu bekubonela kwenta kude. So ngokunjalo sibona nje abantu besebemadlodlongwane befuna ukuzwisisa ukuthi kahleshe kusho ukuthini lokho ukuthi abantu babethenzisiwe ukuthi ngeke igciwane lidlule e-airport kodwa nakho selidlule langena ezweni laze lafika elatholakala ebantwini labo asebehambe baxhumana nabantu behlangana nabantu esingazi ukuthi bafike kuziphi indawo. Kungakho sibone nezikole izolo ma zivalwa kwelase-KZN ukuthi kusobala ukuthi abantu bethukile ngoba bayabona ukuthi leligciwane leli liyabulala.
Izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu eziya eZimbabwe akubi lodubo na ukuba naso kusiba nzima ukungena emabhasini kumbe emakhombini abantu besiyekhaya besesaba umkhuhlane ona?
Asikakuboni kodwa singake sisho ukuthi njengamanje ukusukisela izolo sike sabona ukuthi inani labantu ngathi lihamba lisehla lapha edolobheni okusho ukuthi mhlawumbe abantu sebeqala ukwesaba nabo ukuhamba zonke lezi ndawo ngoba kukhona ukwethuka okuthile. Sicabanga nokuthi ekuhambeni abantu mhlawumbe bazokwehlisa izinga lokuhamba ngoba besesaba ukuthi bazohlangana nabantu abagulayo, kanti sibona njalo ukuthi abantu ngoba beza ukuthi lomkhuhlane uhambisana nomkhuhlane okungenwa ngamakhaza weflu abantu bazokumala ngabona into engathi uyakhwehlela kumbe uyabandelwa babe nokwethuka kakhulu khona ukungathembani futhi njalo phakathi kwabantu ngoba yizona impawu lezi abantu esebezisile ukuthi zikhombe ukuthi umuntu usengabe engenele igciwane le-coronavirus.
Bayesabela yini abanye abaya eZimbabwe ukuthi bengathiwa sebelalo leli gciwane okungenza ukuthi babe lokungahlaliseki?
Abantu abaningi abangacabanga ukuthi baye eZimbabwe ngalesi sikhathi sibona ingathi kusezokuba khona ngoba nje evikini eyidlule bekuney'nkulumo ezokuthi abantu bayesaba ukuthi babe endaweni ezisemazimeni njengaseZimbabwe ngoba umuntu uma engathola lo mkhuhlane kuleya ndawo indlela zokuphepha kumpe zokufinda zibuke ngathi amathuba akhona azoba mancane ngoba ilize live lizigulela lihambe emuva nalodwa. Kungakho ngalesi sikhathi abantu bakhanya bethukile labo asibesazi kangcono ngokwesifo salomkhuhlane okwegciwane le-coronavirus ngoba besaba ukuthi kungenzeka ukuthi abantu uma bangavele bahambe eZimbabwe kuthi hhayi sokuvalwa ukuhanjwa nasemabhoda umuntu abhaleleke ezweni laseZimbabwe kutho ukuthi amathuba akho ukuthi azakhele ukuphila azoba mancane kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ebesixoxa la ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Lingani tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Kipa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxa ngomumo wesigaba seLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ungasitshela ukuthi kumi njani esigabeni la?
Esigabeni lapha ziyabhetha bro, amahhayi akukho kahle, including konke ukudla kwenkomo, amanzi abantu lemasimini kakukho right. Alo nyaka kukhanya vele kusishayile sibili cause vele akula muntu vele ozathola khona something nje.
Izulu lele esike salizwa ukuthi lifikile kwezinye izigaba, kalifikanga yini ngapho?
Alright, hhayi lalo likhona sibili lifikile kodwa hayi lanxa linile limoshile sibili cause indawo yonke vele sokuyingamagodi godi kuphela including lezinye izindlu ziwile lakhona lapha kithi, but hayi thombo labadile gedi imthombo ezingadini kudilikele, but okokuna lona li simini lesili selineli kakhulu izifuyo simini but hayi masimi nakulalutho
akula ngitsho ngitsho abazadobha okuyimbijana
hayi lapha kithi njengalapha ku radius yethu sivila akulalutho akulalutho silise gapha akulalutho abantu besilimile indima zika November la October le but kuchile konke sabuya saqalisa kanje ngezilona lelathi sesilibona selikhona
manje ngokwenzakeleyo lokhu abantu bathini baza phangisa na ukuhlanyela kumbe bamelele balinde njengoba izulu selikhanya liphuza
hayi lokhena vele singathi vele kahle kahle zinqa lami singananzilela ukulima already ngamakhasi boys kana ukulima vele ngamakhasi sibili yebo ngamelela lonyaka liphangise libuye bona sithi umelele lona lele likhona ezilongu laba abantu amarentage silunga libona selikhona lokumele ukuthi ulime ngalo uyakwani uqalise sibili ulime liyakuthola phambili
manje imbida eyandise ukutholakala emasimini lapho lasemagangeni iyatholakala yini efana labodelele ulude lokunye onjani
hayi olude labodelele olude olalongela ukukhona lakho kodwa akosokwatsha idelele liphumile liphuma manje kathi singaloleli izulu elikhona hayi idelele likhona sibe sizakele but olalonguvele abekungelalutho program bekungelalutho bekuyindlala sibiyani senyoni sibile bekungelalutho bekungelalutho mntana ndo
bakhona yini abaphathisayo esiyasiza ukuthi bayaphathisa ngesikhathi lesi
akuphathisa bayaphathisa silikakhulu njengikakhulu njenge-social welfare iyo njengani iyancedisa abantu lakho ayiniki kakhulu abadala labona aba nje abayiziguga sibili hayi iyancedisa sibili hayi kuba nganeno
manje ubona ungani kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuphathisa abantu kumbe kukhona yini ongakutsho kulabo abaphathisayo
ya mina engikukhangeleyo ukuthi lancamadona kumbe yalakhona sibili lala hambayo kabuye ebheki sile zama ukuthi besincedise cause elo nyaka lapha kuzima la izidumbu zodwa lapha izidumbu zodwa kathi ngoba lancawule mali yakho uzathenga pha amabele kawekho amabele
hayi kuyezwakala isibongile ungavalelisa abalalela
hayi lami yabonga jayelishe sibili hayi umkhathi lo nyaka kurongo sibili nxake ukuthi inkulunkulu kangenele kangenele abantu bamadolo sathi wasikuqeni phansi sandazeni sile izinto zonke zihambe kahle
Hayi siyabonga.
Oh siyabonga bhuti omkhulu.
Lo ke ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Ngisona ingoma kaMampintsha isidlubela uhlelo lotlwa lamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ibandla leMDC lilandule imbiko ethi umongameli walomnumzana Nelson Tshamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili i2.4 million Zimbabwe dollars. isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa etete. Sokulababili abatholakale legcikwane lecoronavirus kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngoChris Gandia. Sidibaneni njalo kufasa.